Mumiri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Amaziripi vaunza Studio 7 parunare vari muJohannesburg South Africa kuti tsvagiridzo iri kuitwa nehofisi yavo kubva nezuro yaburitsa pachena kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvitanhatu zvakatsakatikira apa.
Timu yedu yekuconsulate yakaenda panzvimbo pakaitikira tsaona yesei. Vakataurawo nevamwe vokuZimbabwe vakaona patsaona iyi. Ndivo vaingotaura kuti tine vamwe kana vatanhatu vatisiri kuona, asi hatizivi kuti chii chakaitika kwavari.
Vatu wandu wevakafa unganguva unopfuura kana kuve pasi peuri kuzivikanwa, sezvo vamwe vakashinya mutsaona iyi vachinzi vakatsva zvakaipisisa zvekusazivikanwa kuti ndivanani. Mumiri weZimbabwe ava vazivisawo kuti kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kurapwa muzvipatara zvakasiyana-siyana muJohannesburg imomo zvino upenyu huri munjodzi sezvo zvakatsva zvakaipisisa. Vavimbisawo kuti hofisi yavo ichaita zvese zvainogona mukubatsira vakashaya nevakakuvara pamwe neavo vakapona mutsaona iyi, kunyangazvo vasina kujekesa kuti vachabatsira nenzira dzipi. Mumwe muzvina bhizinesi anobva kuZimbabwe ane kambani inoita zvekuchengetedza nekutakura vafi yeGreat Hope Funeral Services vaMore Boys muNetsi vanotiwo vatiwo kambani yavo yakazvipira kubatsira kuendesa vakafa vose kumisha yavo kuti vanovigwa nehama neshamwari dzavo zvine tsiremera pasina mubhadharo, vachiti vatora dano iri sezvo vanhu vaigara muimba iyi vainge vachirarama nechamuka inyama, vachiti ruzhinji rwavo ruri kudya nokodze zvironda.
Vanhu vachiona pavanga vachigara ipapa sina kumira musi, vanhu vazhinji vanogara ipapo vanhu vanenge vachitoo vachiremerwa kazhinji neupenyu hwemuno muSouth Africa. Saka vakaona kuti kuti vanofungidzira kuti enormal repatriation yebhodhi wani kubva muSouth Africa kana kuti mutengo wachona kazhinji kana munhu ada kubatsirwa kuendesa mutumbi kuZimbabwe i25,000 ndiyo nenjeri yepasi. But vakazotarisa kuti vanhu avanga vachigara sei vanokwanisa kureiza mari dzacho nadzikwanisike.
Kune avo vararama munjodzi iyi vamunetsi vaudza Studio 7 kuti vachabatsirwa nepekugara, chikafu nezvekupfeka uye kubhadharira vana mari dzechikoro.
Takatotanga nesuro maprocesses ekuzama kuvabatsira. Vamwe vasina takavatsvagira chikafu nesuro, takavaendesera kune vana vanoenda kuchikoro. Takatotangawo kubatsirawo ndikutaura kune vasina kufa, takatotangawo kuvatsvagira zvinodikanwa zvekuti vadzokere kuchikoro.
Mutungamiri wesangano unoona kodzero dzevanhu reAfrican Diaspora Global Network vavhusumudzi Spanda vati zvinorwadza kuti vana veZimbabwe votsakatikira musango sezvo kwakaberekera ingwe mumusha.
Chero zvichirema zvinhu zvacho, asi zviri nani nokuti kana vakamira vakagara pasi vanogonawo kuwana chero ka5 rand neka10 rand vogona kutengawo chingwa nekushandira vana vavo, zvavasingagoni kuita kuZimbabwe uku kekuti hapana chero basa rinotooneka zvokuti munhu angagona, uyezve havagoni kuti vataurire zvichemo zvavo nokuti pakataura zvichemo zvavo vanorohwa.
Vasibanda vati chiitiko ichi chakafanira kuva chifundo kunyika dzepasi rose kuti kune zvinoda kugadziriswa munyika. Imba yakatsva iyi yaigara vanhu vaibva kune dzimwe nyika dzinosanganisira Zimbabwe, Malawi neTanzania, uye vanonzi vakapinda muchivakwa ichi zviri kunze kwemutemo. Bazi reZimstate rakazivisa kuti kune zvizvarwa zveZimbabwe zvingangosvika miriyoni imwe chete zvinogara nekushanda muSouth Africa. Pane vakapona mutsaona iyi, vazhinji vavo vanonzi vakarasikirwa nezvinhu zvakakosha zvinosanganisira magwaro ekufambisa pamwe nemari. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.